Sangano reAfrican Capacity Building Foundation kana kuti ACBF nasi raburitsa gwaro ra 2017 rinongorora nyaya dzezveumhizha munyaya yebudiriro munyika dzemuAfrica. Asi gwaro iri riri kuburitsa pachena kuti nyika dzemuAfrica dziri kungotaura nezvekukosha kweumhizha kana kuti science and technology asi hadzisi kutevera zvadzinenge dzati dzichaita. Gwaro iri raparurwa muHarare nemune dzimwe nyika. Vachitaura pachiitiko chanhasi, munyori mukuru mubazi rezvedzidzo yepamusoro vamachivenyika Mapuranga vatenda kuti pachine zvakawanda zvinoda kuitwa munyaya dzeumhizha kuti Africa neZimbabwe dzibudirire munyaya dzezveupfumi. Mukuru weACBF Dr. Thomas Mutali vanotiwo hapana kana budiriro ingaitwe muAfrica kana nyaya dzeumhizha dzisiri kukosheswa. Vaimbova gurukota rinoona nezveumhizha mukufambiswa kwemashoko muzvinafundo Henry Dzinotyiwei vatenda kuti muZimbabwe nekune dzimwe nyika dzemuAfrica muromo hauzarirwe nerwizi.
Munoona chinonetsa ndechokudai, tinoramba takananga kutaura tisinganangi kuita zvinhu chaizvo chaizvo. Zvakanaka maererano nokudzidza kuita zvescience netechnology, asi zvinenge zvichidiwa kunyatsokudoma kuti ndima yakati ngaiitwe. Tichibva taziva kuti ndima iyoyo ngaiitwe pagore, pamakore maviri, pamakore matatu, ndo zvinoita kuti zvibudirire.
Muzvinafundo Dzinotyiwei vati hurumende iri kumboedza hayo nepainogona kuti isimudzire zvidzidzo zveumhizha zvakaita seSTEM asi hazvina kunyatsojeka.
Zvakanaka zvikuru, asi zvinhu izvi hazvifani kuitwa zvichiita sezvinonzi iyi ndima ndeimwewo yoga, iyi ndima ndeimwewo yoga. Hazvibatsiri kuti kune rimwe divi muri kuti ngatisimudzire maitiro ekuita zvinhu escience and technology kune rimwe tii remabasa racho, maindastri racho, muchakuvadza achidonha. Hakuna kutinoenda kana tikange takadaro.
Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou avo vati varayiridzi vezvirongwa zvakaita seSTEM havasi kuwana dzidzo yakakwana.
Chifanika ichechi chena STEM namaskills revolution tinenge tida kuti ivo varayiridzi vambokwenenzerwa, vamboita training, vazivewo kuti tinoendepi. Manje ruzhinji rwazvo havatombozivewo kuti tinoendepi, vanongonzi tangupai silabhasi iyoyi chidoti chaiSTEM. Mukatarisa kuti matichiro acho akasiyanei nematichiro anga achimboita, hapana.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Gift Mugano vatendawo kuti nyaya yekushandisa umhizha munyaya dzebudiriro haisi kunyatsogadziriswa nehurumende. Dr. Mugano vapa semuenzaniso chirongwa chehurumende yeZimbabwe cheZim Asset.
Saka mukatara Zim Asset semuenzaniso nehwaro hwekutatura nyaya dzescience and technology dziri pamacluster yeinfrastructure and utilities, hapana zvakanyatso kuparurwa kuti nenguva dzakati tinonga taita chii.
Dr. Mugano vaenderawo mberi vachiti kana panyaya yekukwezva vekunze, Zimbabwe iri kutatarika zvakanyanya nekusaziva gwara.
Saka ndo dambudziko rine Africa, tinoita policy. Policy igwaro rinofanira kugaidha hurumende maringe nekuti budiriro yenyika ichafamba sei. Asi policy yega haiende mberi pasina inonzi implementation program, inova inotaura kuti ndiana chete chakati nenguva yakati. Mukaona muAfrica ichienda kunotsvaka mainvestors kunze kwenyika, tinongoenda tichingoti mainvestor, hatina position or strategy yekuti tomainvestor akaita sei, achaenda papi. MaAfrican government kunyanya Zimbabwe semaenzaniso patakaenda kuChina takanzi hatina mabankable project. Zviri kureva kuti isu tangova tichiti tida kuti muuye kuinvesta kuZimbabwe, kuti tovai kuinvesta papi, hatisi kuziva patinoti investa wo ichipinda. Sairo idambudziko guru.
Dr. Mugano vatiwo nyaya yekusadzidzisa vechidiki nevamwe vari mumaindastry nyaya dzezveumhizha ndo iri kupa kuti Zimbabwe neAfrica dzisaririre. Zimbabwe ichiri kutatarika kugadzirisa nyaya dzezveupfumi uye zvirongwa zvayo hazvisi kufamba zvakanaka. Makambani akawanda ari kuvharwa, ukuwo vanhu vachishaya mari mumabhanga.